Aiwa mashokwari kutenderedzwa asine chokwadi. Vachamisa vana kabineti yavara apointa. Vachamisa vakadiploya mamembers of parliament kuti vavatibate basa muparliament vachitarisira maresponsibility akasiyana. The objective and intention being that kuti tigadzire nyaya executive oversight kuti vanhu vachiziva vari muparamende kuti zvinhu zvinofambisa sei kuti tigone kufollow-upu vanhu vari maspokesperson vachitaurira kuti maportfolio iyi zvavamira sei maportfolio zvavamira sei.
Saka dare remakurukota kana kuti shadow cabinet ichaziviswa riini?
Alternative government ichaanaunswa navachamisa kumazuva achateera. Iyoyo inotarisa vanhu vakasiyana-siyana, vamwe vakadzidza, vamwe vane ruzivo makirokrati, vamwe vari kubva kumafiudhi akasiyana. Vatange vachikonzvita nealternative government ichamedzera vachamisa kutungamira nyika mugore ra2023. Ivavo ichaita kuti mazita avo abude, vanhu vavazive pakufamba. Vachaita tichigadzira musangano wedu wezitizesqualiti protei wezitigadzira nyaya yekuti titungamire nyika yedu.
Pane vamwe vari kuti kune nhengo dzebato renyu reCCC dziri kushanda siku nesikati sava job scaler asi hadzina kudomwa apa. Munoti?
Aiwa hapana unotiwa deployment yemaMC kuti vachitaurire vari kuparamendo yako citizen kuti nyaya kufane dzakamira sei kuzvipatara nemamaportfolio yakasiyana. Ndosaka kuchiona kwapinza vanhu vari mudare reparamende. Asi kana takugadzira alternative government inenge ine vanhu vane ruzivo nekusvisa kuti nyika vatibetsere, because isu kugavhenda kwavachamisa kutange kune vanhu nyadzvi dzinozvisisa mabasa anodiwa kuti nyika iende mberi.